manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu ndira 30/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa nemauto inotsviriridza muparamende nhengo dzeMDC dzichiti zviri kuitwa zvinoratidza kuti hurumende haichatevedzere bumbiro remitemo yenyika. Nengo inomirira MDC mudare reparamende kukuwadzana East vaCharlton Wende vanoti vakumbira hurumende yeNamibia kuti ivachengetedze zvakasimba sezvo vari kutyira kuti vanogona kupambwa vari kunyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kupomerwa mapurisa nemauto iri kuitika munyika yapinda muparamende nhasi nhengo dzeMDC dzichiti zviri kuitwa zvinoratidza kuti hurumende haichatevedzere bumbiro remitemo yenyika. Asi gurukota rezvemitemo neparamende vaziyambi-ziyambi vati hurumende ine basa rekuchengetedza vanhu vose uye haingotarisi vanhu vachityora mutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mumiriri weHarare East National Assembly vatendai biti veMDC ndivo vapinza nyaya yemudare nekubvunza gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi-ziyambi kuti ndivo wave mutemo wehurumende here kutyora kodzero dzevanhu pamwe nekusatevedza bumbiro remutemo yenyika sezvo mauto nemapurisa ange ari kutyora kodzero kubva pakaita kuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Vabiti vati pane umbowo kubva kuZimbabwe Human Rights Commission kuratidza kuti vanhu vakarohwa, vamwe vakabhinywa, vamwe vakaurayiwa nemauto nemapurisa ayo anofanira kunge achivachengetedza. Vaziyambi vapindura vachiti hurumende haingatarise vanhu vachityora mutemo uye yakatora matanho yakatora ekuchengetedza vanhu vemabhizimisi pamwe nevamwe vainge vasina kuratidzira. Vati vese vakakonzera mhirizhonga yakaitika pakuratidzira uku vachasungwa nekuendeswa kumatare uye vanenge vasina kufara nemitongo yavari kupiwa vakasununguka kuenda kumatare pamusoro. Vati kana paine pakatyorwa mutemo kana vanhu vakatadzirwa vakasununguka kumhanyara nyaya dzavo kuti dziongororwe. Imwe nhengo yeMDC mudunhu reHarare amai Paulina Mpariwa vati vanodawo kuziva kuti sei mauto nemapurisa achiri mumisha inogara veruzhinji kana zvinhu zvakamira zvakanaka.
Rukuda kubvunzisisa kuti tane state of emergency here munyika muno inobata bata kodzero dzevanhu kuti 6 o'clock unofanwa kunge waamumba ukaoneka uri panzvimbo yakazara vanhu vosungwa uyezve vape vana MP vakasungwa vakavharirwa tingatarisira kuti vangabuda rini havasi kubvumirwa kuonekwa saka vane kodzero yekuvhakachirwa chero musungwa ndozvinotaurwa muconstitution mazvita.
Asi vaziyambi-ziyambi vati vanhu vasina mhosva vakarohwa nevanhu vairatidzira uye vave kutya kufamba usiku mumisha yavanogara.
Mukaongorora matangira akaita nyaya iyi kwaienda kunovharwa migwagwa vanhu vobhadhariswa mari dzekupfuura vamwe vachirohwa saka vanhu vakange vakuchitya vakabva vaona kuti ukafamba kwasviba nehunhu hwanga huchiitwa nevanhu vanga vachivhara migwagwa vachibhadharisa madzimari ungangorohwa saka vanhu vakabva vatya vakati kukangosviba topinda muti.
Vazi yambi vati urumende iri kushandisa mapazi ayo anoona nezvemukati menyika nekuchengetedzwa kwerunyararo kutsvaga vese vaipara mhosva panguva yekuratidzira uku. Pane nhengo dzeMDC nadzakasungwa uye pane dzimwe nhengo dzeMDC dziri kutsvagwa nekuda kwenyaya iyi dzakaita savaGodfrey Sithole zvekuti nhasi chaiko dzatadza kuuya kudare dzichitya kusungwa. MDC inoti nhengo dzayo dzeparamende dzinosvika 43 dziri parumananzombe sezvo dziri kushungurudzwa. Mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda vatiwo nyaya dzese dzinonzi dzakaparwa pakuratidzira dzinofanira kumangarwa dzoongororwa kuti chokwadi chibude pachena. Vanhu vanodarika 12 vakapfurwa vakafa uye vanhu vanodarika 10 vakarapwa maronda akakonzerwa nemabara epfuti mumhirizhonga yakaitika. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti rakarapa vanhu vanodarika 500 vakakuvara mumhirizhonga iyi. Vanhu vanodarika churu vakasungwa kusanganisira Pastor Ivan Mawarire vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, nhengo inomirira MDC mudare reparamende kukuwadzana East vaCharlton Wende vanoti vakumbira hurumende yeNamibia kuti vachengetedze zvakasimba sezvo vari kutyira kuti vanogona kupambwa nevanofungidzirwa kuti vasori vekuZimbabwe. VaWende vanonziwo nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari pakati penhengo dzebato reMDC dziri kutsvagwa nemapurisa dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. MDC inoti yakaendesa tsamba kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vataure nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvekushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa nhengo dzebato ravo dziri mudare reparamende. VaMudenda vaudza Studio 7 kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya dzakadai kuvatori venhau. Nyaya yeZimbabwe iyi yakonzerawo mutauro muSouth Africa umo bato riri kutonga reANC riri kubuda richitsigira ZANU-PF uye rakatotumira nhengo kuZimbabwe kunotaura neZANU-PF. Asi mapato anopikisa akaita seDemocratic Alliance inotungamirwa navamusi Maimane uye bato reEconomic Freedom Fighters rinotungamirwa navaJulius Malema ari kushora zvikuru zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. VANC vasangana neZANU-PF kuZANU-PF headquarters nhasi uye vaMaimane vakatenderwa kupinda vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe mangwana kuti vaite hurukuro nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. VaMaimane vanotiwo vari kuda kuti vari kutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe vaendeswe kudare reInternational Criminal Court. Kuti tizeye nezvenyaya yavaHwende tavabata vari kuNamibia.
Ndaka shanya kuNamibia muna December pakangovhara parliament ndichiuya kuzororo nekuzotariswana nachiremba. So ndakange ndiri kuNamibia kunonguva yese ende ndokwandishiri. So ndanga ndichifanirwa kudzokera kumusha sezvo parliament yavhurwa. But mazuva maviri apfuura ayo takatambira shoko richibva kune munhu anochimbotipa information achitaura kuti iko kune vanhu vatumwa kuti vazondibata kuno kuNamibia. So takabvunza mapurisa akati havaizi vazvinhu zvakadaro. So ndobva tatanga kufunga kuti ndofunga kuda vanhu vaya vari kunzi ndo vakapa mainform vari kufamba vachitora vanhu. That's why ndakachinokumbira kune hurumende yeNamibia kuti aioka kana munhu achinzi ane mhosva yakapara ari munhu paine vanhu vari kuda kumufunga zviri kunze kwemapurisa, mungatichengetedzewo here kusvika ndadzokera.
Saka chikumbiro chenyichi chakatambirwa here?
Hongu, mukuru wemapurisa wekuno akataura neweta rangu Zuro Manheru akaudzwa kuti ivo sevanhu vekunoku vachamekashuwa kuti hakuna zvakadaro zvinoitika. Plus vakandikurudzirawo kuti ndiende kunoripota kumapurisa nyaya yacho iyoyo. Saka tirikufanira kuti tiende kunoripota nhasi nyaya yacho kumapurisa. Then but I think for now vandipa maashuarenzi ekuti hakuna zvakadaro zvinoitika kunze kwemutemo. Kana vachida kusunga munhu ngavaite zvinowo zviri pamutemo.
Asi katanga tichimboverenga mamwe mapepanhau muZimbabwe achiti imi nedzimwe nhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muri kutsvagwa nemapurisa. Mapurisa acho akakuzivisa here?
Chakaita kuti ndizoziva kuti pangange paine vanhu vari kunditsvaga ndezvekuti pane imba iri kuHighfield yakaenda kunoredwa nemapurisa svondo rapera vachitsvaga vakomana makumi maviri vakange vabuda nechimwe chirongwa chepatelevhizheni yekuUnited yekuUK vachinge vakarohwa vachirapwa ipapo vanobatwa ipapo pakashandiswa tsamba yemapurisa iya yavanoti warrant of search yakanga ine mazita rangu inini zita remutauriri wemusangano wedu wamafume rakanga rine zita zvakare nemutungamiriri wevechidiki vachidziva honorable chidziva then nasekretari wavo vachinoputsa
nhengo inomirira MDC mudare reparamende kukuwadzana East vacharlton wende vachitaura vari parunare kunamibia zvichakadaro gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakurudzira madzimai ose ari kupomera mauto kana mapurisa mhosva yekuvabata chibharo kuti vamhanare nyaya idzi kumapurisa kana kumasangano akazvimirira oga izvi zvinotevera kushorwa zvakanyanya kuitwa nyika mushure mekunge nyaya idzi dzatanga kubuda mamwe madzimai aya achitaura pastudio 7 nekune dzimwe nevhenyuro vachiti vakabatwa chibharo asi vari kutya kubuda pachena zvinonziwo madzimai anodarika makumi maviri akabatwa chibharo asi mapurisa ari kuti kusvika pari zvino mumwe chete ndiye amangana nyaya yake mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Mutsvangwa
Hurumende inochengetedza vanhu ndobasa rehurumende hurumende inotsauridzwa nevanhu kuti igo yachengetedza nguva nenguva mosvo kuchengetedza vanhukadzi vanasikana munozviziva kuti hurumende yakauya nemapolicies ekusimudzira mwanasikana muzimbabwe iyo hurumende iyoyo naizvozvo kana paine maripoti akaita saaya ekuti kune vanhu vakarepwa inyaya yekuti hurumende inobatikana zvikuru ndosaka maona tiri kuramba tichishedzera kuti kana paine madzimai vangadaro vakarepwa pamadisturbances akaitika aya ngavauye nyaya dzavo dzitongwe vanhu vacho vaiswe chibhuku vagotongwa nemutemo uri muconstitution medu hatidi kuti madzimai nekuti kurepwa zvakaomarara zvikuru zvinotora dignity yemunhukadzi zvinokuita kuti munhukadzi aruze confidence yake zvinoita ndisingatauri zvimwe zvese zvekuti unorwara nezvimwe zvinoitika
asi ko vamweoka mai Mutsvangwa vari kutya kuenda kumapurisa kwacho vachiti kwaberekera ingwe
pane macivic organization atinoti mangos kana kuti csos vangadaro pamwe pane madzimai akaenda kwavari achivaudza kuti ndozvakaitika kwavari tikukurudzira kuti vasangoteerera chete asi kuti ngavabatsire kuti justice igoitwa perpetrators criminals marogue citizens angadaro akaita izvozvo vagutongwa ndozvatiri kukurudzira naizvozvo mangos akaita sanamusasa project nekuti hatidi muzimbabwe ino yakasununguka vanhukadzi vachibatwa muchibharo hatizvidi
asiwo vamwe mai Mutsvangwa vari kutiwo varume havafaniriwo kubudawo here vachitaura nyaya idzodzi vakafanana nevakuru vemapurisa vacho nevakuru vemauto pane kuti tiri kuona chete kuti madzimai angava makurukota kana kuti vana musasa project ndo vanenge vari kungotaura nyaya yacho
blessing vari kutaura hakusi kuti vari kutaura nekuti mudzimai zvakafanira kuti ndiri kutaura handisi kutaura nekuti ndiri mudzimai chete ndiri kutaura nekuti ndinewo spokesperson yehurumende kumapurisa kuri kutaurwa namaicharambawo nekuti ndiye spokesperson wemapurisa saka zvinoreva kuti ndiyo position yehurumende iyoyo kuti nyaya idzodzo dzinofanirwa kudongororwe kusvika pekupedzesera
gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare mamwe mapato madiki matatu anopikisa asangana muHarare akabuda nechisungo chekutanga kutaudzana nemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa vanelson chamisa kuitira kuti paitwe hurukuro munyika thomas chiripasi anoti panyaya inotevera
mapato anopikisa matatu anoti repeople's democratic party pdp recoalition of democrats cod pamwe neMDC inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe aita musangano muHarare nhasi akabvumirana kutanga kutaudzana navamunangagwa navachamisa kuitira kuti nhaurirano dzevemapato ezvematongerwo enyika vedzisvondo pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira dziitwe munyika. Muzvare Kupe vaudza vatori venhau mushure memusangano uyu kuti nhaurirano idzi dzakanangana nekuyambutsa veruzhinji munyika pamatambudziko avari kusangana nawo. Muzvare Kupe vatiwo mapato avo ari matatu ari kushushikana zvikuru nenyaya dzekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika pamwe nenyaya dzekusachengetedzeka kwakaita veruzhinji zvichitevera kusungwa kuri kuitwa vanhu vanonzi vakaratidzira munyika masvondo maviri adarika pamwe nekurohwa nekubatwa chibharo kunonzi kwakaitwa madzimai akawanda nevanhu vanonzi vainge vakapfeka mbatya dzechiuto.
Tanga tichikurukura nhau dzekutoti nguva yasvika yekuti tiendese nyika yedu pamberi kuitira kuti vanhu vezimbabwe vawane upenyu hwakanaka. Maona zviri kuitika mazuvano kuti vanhu vari kushushikana nekutoti havana mabasa, havana chikafu, havana mari, havana zvekubata. Saka taona kuti nhau idzi dzinogona chete kungogadziriswa kana semazimbabwenzi tese tikauya pamwe chete tikatanga kukurukura kuti wedu wei ndezvipi zvatinogona kuita kuti nyika yedu ienderere mberi.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri weCode vaTrust Chikohora avo vati vachakumbira uboka reNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC kuti rivabatsire kuti nhaurirano idzi dziitwe.
Nyaya yenhaurirano idzi inyaya yava kudiwa kuti ichitoitika zvekukasika nekuti vana vemuZimbabwe vanyaya kutambura. Saka naizvozvo isu tichatotaurirana nevamwe vedu vemapolitical parties, tichataurana iyo hurumende mbune nevamwe vose vangange vachida kupinda munhaurirano idzodzi kuti titaurirane veNPRC kuti vatibetsere semabatsirira avanosiita chero patakaita zvecode of conduct nevamwe vangagona kubatsira. Chakakosha ndechekuti vanhu tigare pasi titaurirane tigadzirise nyika yedu tive nepundutso zvinhu zviendeke.
Asi mutungamiriri wePDP amai Lucia Mativenga vati hazvidi mutongi Gava kuti zvarwa zveZimbabwe zvigare pasi zvichizeya matambudziko akatarisana nenyika nechinangwa chekutsvaga nzira dzokuti zvose zvakaminama munyika izvo zvinosanganisira upfumi hwenyika pamwe nekusawirirana munyaya dzezvematongerwo enyika zvigadziriswe. Amai Mativenga vati chinodikanwa kuzvipira kwemapato ezvematongerwo enyika.
Hapana mutongi Gavava, hatichatodi zvokuramba tichipinzwa munyaya dzokuti tirambe tichingoita inonzi pachirungu blame game. Hey, uyo wazodai, uyo wazodai. Tiri kutoti iwe wakati wakahwina nesu tine zvatakati nezvishuvovo zvataida kuti kana tahwina tinoitira vana veZimbabwe. Toda kukuratidza pfungwa dzedu idzodzo kana dzichiita modzitora mobika sadza vana veZimbabwe vorarama. Kana dzisingaitiwo munotiudza zvakakuomerai panai.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vadhewa Mavhinga vati nhaurirano idzi dzinenge dzisina maturo kana dzichiitwa veruzhinji vachishungurudzwa.
Hazvina zvazvinobatsira kuti zvinzi mapato nevatungamiri veZimbabwe vari kutaurirana vanhu vachipondwa vachishungurudzwa madzimai achirepwa mauto achiita mvonga mvonga nenyonga nyonga mumarukishini nemumaruwa. Chinofanira kutanga ndechekuti mhirizhonga ipere zvachose. Zvakare mauto nemapurisa vari kupomerwa mhosva vasungwe vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Zvakarewo mukuru wenyika vamunangagwa vabise mauto adzokere kunzvimbo dzavo dzavanogara dzemabharaki. Harisi basa remauto kuti vaite basa rekufeya feya mhosva, iroro ibasa remapurisa. Nhaurirano hadzingaitwi dzikabudisa chine kumeso kana mauto achipindira zvisiri pamutemo munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Studio 7 anokwanisa kubata mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe kuti bato ravo rinotambira sei zvarongwa nemapato aya. Asi vamunangagwa pachavo vakataura zvondo rapera kuti munyika munofanira kuitwa nhaurirano izvo zvagara zvikurudzirwa navachamisa. Asi hapana danho ratiratorwa nemutungamiriri wenyika kunze kwekutaura kwavakaita kunyange hazvo vachamisa vakavanyorera rushanu nezvenyaya iyi pasina mhinduro. Vachamisa vanogara vakataura kuti munyika munofanira kuitwa nhaurirano zvitevera kusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo dzegore rapera idzo dzinonzi neMDC yavachamisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Asi ZANU-PF inoti yakakunda zvine mutsindo musarudzo idzi izvo zvakatambirwawo nedare reConstitutional Court. Vachamisa vakakumbira nezuro masangano akaita seSouthern African Development Community neAfrican Union kuti apindire munyaya yeZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza nyika muSudan vambochengetedza mwanasikana wemutungamiri webato rinopikisa vaSadiq al-Mahdi Nasi. Panguva iyo vanopikisa vari kuratidzira kusafarira kwavo hurumende yemuSudan. Vakuru vakuru vemuKenya vanoti vasungwa vana vachamiswa pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa mhosva yekurwisa chikoro cheGarissa University College muna 2015 izvo zvakasiya vanhu zana nemakumi mashanu vafa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, sangano reUnited Nations rinoti rawana nzvimbo gumi neshanu dzaivigirwa vanhu vakafa mumhirizhonga yemarudzi yakaitika muna zvita kuDemocratic Republic of Congo. Kutanga kwemwedzi uno, vanhu vanosvika mazana masere nemakumi mapfumbamwe vanonzi vakafa mumhirizhonga yemarudzi iyi yakaitika kwemazuva matatu munyika iyi. Sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda kunze kwenyika reZimbabwe Exiles Forum rinoti kuramba kweSouth Africa kubvuma kuti muZimbabwe mune dambudziko guru kwave nemakore akawanda kuchikonzera matambudziko kuzvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi. Vanoona nezvezvirongwa zveZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana, vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji vakange vafara zvikuru nekuchinjwa kwehurumende muZimbabwe zvekuti vamwe vakadzokera kumusha, vamwe vachigadzirira kudzokera, asi iko zvino havasi kuona vazhinji vachine pfungwa iyoyo. Vanotiwo sangano ravo riri kuona kuti pamadande mutande zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kubvunzana nekubatsirana neruzivo rwekukurumidza kuwana magwaro ekufambisa zvavanoti chiratidzo chevanhu vari kufunga kubuda munyika. Tanonoka Wande weStudio 7 abata amai Zimbudzana kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Zvinonesa chocho ndechekuti hurumende yeSouth Africa haioni sokunge kuZimbabwe kune dambudziko gurusa rinoita kuti vanhu vauye kuno vachipiwa upoteri. Pane nguva yakapa vanhu vakawanda zvikuru upoteri, asi nokufamba kwenguva haichanyanyi kupa vanhu upoteri. Iri kuti vanhu kuZimbabwe hakuna dambudziko gurusa, imi muri kutoreva nhema. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vaya vanenge vauya kuno vanosvikoudzwa nemashamwari yavo kuti saende kunotsvaka upoteri uko hakuna chinobuda. Vamwe vacho vanotozopedzisira vofa futi nokuti kana aenda kunotsvaga upoteri ikoko anozvikubatwa nehome affairs.
Mataura kuti chimwe chinonetsa ndechekuti hurumende yeSouth Africa haioni kana kuti haibvumi kuti pane zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Sei muchidaro?
Iye zvino zviri kuitika ndezvekuti vana vakaenda kunoapply anonzi mahasla maya, 99% dzevanhu vari kuapply mahasla vari kunyimwa mahasla iwayo. And vanenge vapiwa mahasla zvimwe vanopiwa mwedzi umwe chete kana mwedzi miiri. Paanoenda achinorinyiwa ari kusvika achisungwa kuya oendeswa kulendela odhipotwa kudzokera kumusha. Chikonzero chavari kupa pamahasla esavanenge varamba ndechekutaura kuti kuZimbabwe hakuna dambudziko ramunotaura irori rezvematongerwo enyika rekuti tingaone tichikupa upoteri munyika medu, nekuti dambudziko rakapera. Zimbabwe yakaita maelections, vanhu vakavhotera munhu wavaida, saka Zimbabwe yava kutonaka. Saka imi zvekuti mucharamba muri muno muchiti kwanzi kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka inhema, saka tsukuti dzokerai kumusha kwenyu.
Mungati pane vazhinji vari kuda kubuda muZimbabwe here iko zvino?
Vanhu vazhinji zvino tinoona pama magroup magroup atira eva social media akaita vana WhatsApp atinenge takaiswa nevamwe vari kuZimbabwe. Takuchiona kuti zvino vanhu vakuchibvunzana mibvunzo yekuti nhai mapasipoti ari kubuda atora nguva yakadii uye zvenyika zvinoendeka unoenda zvakadii. Saka mibvunzo iyo yakuwanda. Pamwe vatave tinawo magurupu imomo vaitaura kuti haino muZimbabwe handibudi nyange zvodii. Asi vanhu ivo vaakuchitanga zvino kuchidzoka kuchiuya kumagurupu kuya vachitaura kuti haa izvo zvazooma.
Magara muSouth Africa kwechinguva, pane chamunoona here kana muchikombeya zvese zvakaitika kubva nguva iyoyo kusvika pari zvino maererano namafambiro avanhu kubuda muZimbabwe?
Hongu, tikatarisa 2007-2008 zvinhu zvakaoma zvikuru kuZimbabwe. Kwakaita maelections vanhu vakaurawa, kukazoita denda rekorera vanhu vakafa, kwakaita zvinhu zvakawanda, kukaita zvezhara vanhu vakashaya chokudya. Saka vanhu vakasumuka vakawanda nouwandu hwavo vachiuya kuno. Ipapo izvovo hurumende yeSouth Africa ndo payakapa upotero hwakawanda. Tozotarisa zvino izvino kubvira pana 2017, vanhu vazhinji pana 2017 vaive nevimbo netarisiro yokuti haa iye zvino kumusha kwakuzonaka, taakuchikwanisa kuchienda kumusha, tinogadzira nyika, tinovaka nyika, tichishandira nyika yedu. Asi handizivi kuti chii chakaitika, nokuti nguva iyo yekufara yekupembera yakangoitika kuda 6 months, tibva muna 2017 namuna 2018 tinosvika pana June apa. Tangozopfuura June tichiita maelections, haa mweya uya wokufara kuti nyika ichamira zvakanaka ichanaka wakabuda zvemuvanhu.
Avo vanga vari vanoona nezvezvirongwa zveZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7 vari parunare kuPretoria, South Africa. Gurukota rinoona nezveutano vaObdai Moyo vaudza dare reparamende nhasi kuti hapana chakaipa kuti zvipatara, vana chiremba kana kuti vanotengesa mushonga vabhadharise vanhu madhora ekuAmerica, vachiti mari iyi ndeimwe yemari yedzimwe nyika inoshandiswa muZimbabwe. Asi vati ishuviro yavo kuti dai vanhu ava vabhadharisa mari inowanikwa nevanhu veruzhinji. VaMoyo vati havasi kufara kuti zvitoro zvemuno zvinotengesa mushonga kukambani yehurumende yeNatfarm nemaRTGS, asi izvozvo zvoitengesa nemadhora ekuAmerica. Tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri musocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei apo tinokurukura nevatsigiri vedu paWhatsApp nepaFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona nepaWhatsApp yedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Kana mukoma ndawana kadumo.
Taurai tinzwe mukoma, kwakadi?
Ah, kadumo kunani. Asi zvinotibatsira isusu tizvangarungora patingotambura. Hurumende ikatipwanyira kana kutishungurudza, tinoraramira kubva zvitengori nenyika yedu hwani iyoyo nenzvimbo dzedu dzati takavakawo hwani. Asi de kuti zvipane pamwe patogona kuwaisoita tinoigara pamuchienda apa hapana. Madhekemusei endai kwamakabva kupi manje.
Saka munoona pachiitwa sei apa kutaurami nekupwanyirwa kuri kuitwa zvinhu nyanya kune avo vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa, kwakamira sei kwadomo?
Kadoma hakuna zvakanyanya zvako zvekupanywa. I was in Harare. Ndokwandakaona chinhu chisina kunaka. Isusu tiri kuti tiri vanhu ende ukaona vanhu vanenge vachinyanya kushungurudzika vanhu vakaita sevanhukadzi. Ukaona mashungurudzwa anoita vanhukadzi haipi chimiro chakanaka kunyika according nechivanhu cheduwo. Isusu tiri vanhu vari kutambura munyika medu katatsvaga sosi yekuti ndopatingararamirewo. Then ukaonawa munhu akusvika ipapo akupwanyira. Now tine vana vanoenda kuzvikoro, vanoda maschool fees, mabooks ari kudhura. So ipapo ndopane pane sosi yangu. Then ukasvika uchipwanyira ipapo, inini ndatove grounded, handina chekuita, ndotarisa kupi matambudziko chete ipapa. Kune nzvimbo inofanira kuenda vanhu ka. Hacho so ukasvika kunzvimbo iyoyo mukana watoona mudikidiki kuti wane nzvimbo iyoyo kuno kofanira kuenda vanhu. Nhasi at the end of the day kuvira kuzvira ndienda kudata chikafu mumukana. Then ini panhu pangu papwanywa ndofanira kuti ndivake, ndofanira ndiwane nzvimbo yachona futi iyoyo. Hakungoyedzi ndatove panzvimbo yachona inofanira kuenda vanhu.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous vateereri musakanganwa muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Tirikutarisa nekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutiza munyika nepamusana pemhirizhonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Aiwa, vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba ku VO.